munyorano nezvemitemo muzanu PF vamunyaradzipo mangwana vanoti nengo dzebato ravo dzinofanira kuzvibata zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevatsigiri veMDC Alliance muHarare nezuro avo vanoti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemusi wemuvhuro nezek zvaakaburitswa nezek zvinoratidza kuti zanu PF ndiyo yakawana nhengo dzeparamende dzakawanda kudarika MDC Alliance uye zek inoti ichaburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika kana yanyatsopedza kupenengura mapepa ekuvhoterwa akashandiswa musarudzo iyi
no zvaitika mutaunda hazvina kururama tanga taita maelections yedu akanaka taitarisira kuti veMDC vanofanira kumirira kuti zeki tiudze kuti marisa asafamba sei zvokushurungurudza vanhu nokudemonstrata hazvidiwi saka tiramba tichikumbira mhuri yezimbabwe kuti kwatakabva nenyaya dzokutsvaka runyararo kure toda kuramba tiine runyararo taita maelections yedu akanaka ngarambe achifamba zvakanaka kune vekuzanu PF ndokumbira kuti please we are the winners saka ngatizvibate tisaprovhokwa kana kuita anything chinokanganisa upenyu hwedu toda kuenda mberi nenyika iri zvakanaka
kuratidzira kwanezuro kunonzi kwakasiya vanhu vatatu vashaya uye vakawanda vakuvara mushure mekuridzwa pfuti kwakaitwa nemapurisa nemasoja vamangwana vanoti hapana chikonzero chekuti bato ravo rinzi rakabirira musarudzo dzemusi wemuvhuro vachiti bato ravo rine rutsigiro rwakakura kwazvo
aiwaka vanongoti sarudzo dzabirirwa iyo zeki isati yaanaunza marisals ngavamirire zeki ichataura uyezve mubumbiro renyika kana asina kugutsikana nezvabuda musarudzo anoenda kukoti ondoisa nyaya yake ikoko ndiyo inonzi rule of law yavaiti vanochemera ngatitevedzere gwara romutemo
zvichakadai mutungamiri weMDC Alliance vanelson chamisa vanoti simba rakashandiswa nemapurisa nemauto nezuro kuvanhu vasina zvombo rakanyanyisa mutauriri wavachamisa vankululeko sivanda vanoti zvakaitwa nemasoja nemapurisa izvi zvinhu zvinoshoreka zvikuru
tataura kuti vana vemuzimbabwe vanobvumidzirwa kuti varatidzire murunyararo vachitevedzera mutemo kana pane zvavanofunga kuti hazvina kuita zvakanaka ndo zvataurwa napurezidendi kuti tive kuzotaurira vanhu asi vanoti kuurayiwa kunoita vanhu nevanochengetedza mutemo hakuna kunaka nokuti vanhu vane kodzero dzokuratidzira
zvichitevera kuratidzira kwanezuro uko kwakasiya ropa radeuka rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rakaburitsa mashoko ekuti zvakaitwa nemasoja nemapurisa izvi zvinofanira kuongororwa mumashoko avo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muAmnesty International vacom okakuchain vakati vakapfuura vanhu ava vanofanira kuferefetwa zvizere vachiti mhirizhonga yakaitika muHarare nezuro iyi yaigona kudziviririka kana dai masoja asina kushandisa simba rakanyanyisa masoja akanga akapakatira zvombo akaridza pfuti muHarare zvakaita kuti pafe vanhu vatatu uye zvitoro zvizhinji zvipwanywe nevaratidziri ava
The scooter behind the car. Stay down. They haven't stopped us.
Zvichakadai vane ruzivo nezviri kuitika muMDC Alliance panyaya dzesarudzo dzakaitwa musi wemuvhuro vanoti kuratidzira uku kwakatarisirwa kuenderera mberi nhasi muHarare pamwe nedzimwe nzvimbo munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi